This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 13, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
National Standing Committee yebato reMDC yakaita musangano wayo. Yaita musangano wayo pakaitwa resolution kana chisungo chokuti Councillor Christopher Mbanga vanova acting mayor weHarare vambomiswa basa.
Ko vambanga vamiswa basa zvechokwadi here? Bato reMDCT rinoti hongu, asi ivo vachiti havana kunge vasumwa. Bazi rezvematunhu rotanga kunzwa pfungwa dzevanhu kuburikidza nedare reparamende pamusoro pekuvandudzwa kwemutemo wezvekutongwa kwematunhu.
Handisikukwanisa kutenga zvinhu zvinondi sezvakaita mahesi hembe dzinovhara zuwa. Saka izvozvo zvakatondiomera pakurana maupenyu hwangu semukadhi anorarama neusope.
Nhasi izuva rekucherechedza vanorarama neusope. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komiti yedare reparamende inoona nezvekutongwa kwematunhu yatanga misangano yakanangana nekunzwa pfungwa dzevanhu pamutemo weLocal Government Laws Amendment Bill munzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika. Misangano yatanga nhasi uye inopera nemusi wechishanu musi wa17 chikumi. Misangano ichaitwa kwaMutare, Masvingo, Bulawayo, Gweru Central neHarare. Mimwe misangano ichaitwawo kuKaroi, Mvurwi, Mutoko nekwaMurewa uye kuMacheke. Kusavandudzwa kwemutemo uyu ndiko kuri kupa kuti paite kunetsana kwakanyanya munyika kuti gurukota rezvematunhu rine masimba here ekumisa meya basa kana kumudzinga kana kuti kwete. Kuti tinzwe zvizere nezvemisangano yanhasi, tabata sachigaro wecombined Harare Residents Association vasimbarashe moyo.
Vagari vanga vachingonyutawo zvakare vachiti minista vari kutora mukana uyu kuti vazvipe masimba anova mamwe avasina. Vari kutidzosera kumasure kubva patakaita bumbi redu riya, nokuti tisati tava nebumbiro minista vanga vaine masimba akawanda, asi constitution bumbi redu ranga richiedza neparinogona kuti masimba iwayo ange asipo. Zvinova izvo zvinoburikidzwa nemuchikamu che278 chemuconstitution chinotaura kuti kana pachidzingwa makansela kana kudzingwa kwemakansela kuti anodzingwa sei, hapana patinonzwa pachitaurwa nezvaminista. Asi tinozoona kuti minista vanouya nemutemo uyu vachida kuti vapinze nyaya yavo yekuti vadzinge makansela, vadzinge mameya, vadzinge machairperson. Vagari vanga vachikurukurawo nenyaya yekuti dai kwagadzirwawo hurumende dzematunhu dzinova zvakare dziri muconstitution.
Asi mungati vanhu vapuwa here nguva yekunyatsogadzirira pane zvamuri kuona?
Nguva yekugadzirira yanga iripo, asi ndingangoti chinyito chimwe chabuda changa tiri chekuti vanhu vanga vasina kuwana nguva yekuti vaprinde makopies ebhiri, saka vashoma vanga vanaro.
Sachigaro wecombined Harare Residents Association vasimbarashe moyo vari parunare muHarare. Vedare reparamende ava vaendawo kuchinoi kumashonaland west. Tabata imwe nhengo yechinoi Residents Association vapeter Liwanda kuti tinzwe maonero avo.
Taona chirongwa ichi chokuti isu sevagari tikwanise kunge tichibuditsa pfungwa dzedu chiri chirongwa chakanaka chinoitwa neparamende pese pavanenge vari mubasa rekugadzira mitemo yenyika.
Muri kuwirirana here nezvaturwa nevadare ava?
Isu sevagari vemuchinhoi hatisi kuwirirana nezvauya nevedare ava munzvimbo dzakati siyanei pabhiu iri. Nyanya tiri kuti isu iyo tribunal iyi iri kugadzirwa naminista haisi independent nokuti minister vari kupuhwa simba rokunge vachiappointa chairperson nemamwe makomishena akawanda pavanhu 9 ivavo. Minister vanenge vanoappointa vanosvika kana ku 7 chaiko, kusanganisira chairperson wacho. Saka independent we commission hauzobudi nokuti minister ndiano suspenda vanhu. Minister zvakare obva sarudza members etribunal vachazotonga nyaya idzodzo nekuferifeta kuti macouncillors akazvifambisa sei.
Imwe nengo yechinoi Residents Association vaPeter Liwanda vari parunare kuchinoi. Kana muchida kuona nzvimbo chaidzo nenguva dzichaitwa misangano iyi munharaunda menyu, endai paFacebook page yedu yeVOA Shona. Vanhu vakawanda munyika dzepasi rino vari kutumira mashoko enyaradzo kuAmerica mushure mekupfuurwa kwevanhu vakawandisa munhoroondo yenyika iyi. Vanhu makumi mana nevapfumbamwe vakaurayiwa uye vanhu makumi mashanu nevatatu vakakuvara kuOrlando, Florida. Akapfuura vanhu ava ndiOma Martin akaberekerwa kuNew York asi vabereki vake vachibva kuAfghanistan. Mutungamiri weGermany amai Angela Merkel vatumirawo mashoko enyaradzo. Queen Elizabeth vatungamiri vePalestine, Malaysia, Canada, France nedzimwe nyika vatumirawo mashoko kumutungamiri wenyika vaBarack Obama vachivabata maoko. Muguzeya nyaya iyi Marvelous Mhlanganyawe weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuOrlando kuFlorida uko kwakapfuurwa vanhu Promise Sunday.
In terms of the city of Orlando, hakuna mbonga mpopote yakawanda iriko. Zvakaitika mu night club and hazvina kuita spill out kuenda kunzvimbo dzinogara vanhu.
Asi muri kuona here vanhu vachienda kunzvimbo iyi kwakapfurwa vanhu vachinoisa maruva sezvatinoona zvichiitwa kune dzimwe nzvimbo kana kuti zvakamira sei?
Yeah, ndizvozvo vanhu vari kuenda vachisvika vachinoisa maruva, asi nzvimbo yakaitikira zvinhu izvi ichiri nzvimbo it's still a crime area. Saka vanhu vanotosvika chaipo pakapfurirwa vanhu hazvisati zvaakutenderwa, asi vanhu vari kuenda vachiungana pedyo nepaclub pakapfurwa vanhu vachiisa maruva. Vamwe vachinopa oropa because in the same area ndo patori padhuze nehospital yeOrlando Regional. Saka vamwe vanhu vari kuenda vachinopa ropa vachiita madonations emablood nezvimwe zvakadarodaro.
Mungazive here kuti pakange pane zvizvarwa zveZimbabwe here zvanga zviri muclub iyi?
Pamazita ataurwa iye zvinezvi papirwa mazita anokwana kuita iwo 29. Hapana maZimbabweans aripo ataurwa kufanga kuda pane zvizvarwa zveZimbabwe. Club iyi club inowanzoendwa nevanhu vechiSpanish and iclub inowanzoendwa nevanhu vengochani nezvakadaro daro, asi sofa hapana maripoti ekuti pane maZimbabweans angaripo.
Makatarisa kuti imo muno muAmerica nyaya yepfuti nekupfurwa kwevanhu iri kuramba ichienderera mberi, zvii zvamungati imi sezvizvarwa zveZimbabwe zviri muno tingadzidzewo kubva kune zvatiri kuona izvi?
Dambudziko rekupfurwa kwevanhu kuri kuitika idambudziko rekuti muAmerica hamuna mitemo yakawanda inoita kuti kutengwa kwepfuti kuve kuchiongororwa zvakanaka. Dzimwe pfuti dzinogona kungotengwa pamikoto, dzimwe dzinogona kungotengwa pamaflea market.
Chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuOrlando, Florida, vaPromise Sunday vari parunare kuFlorida kwakare naMavelas Mhlanganyauye weStudio 7. Bato reMDCT rinoti rambomisa basa vakafanobata chigaro chameya weHarare vaChris Mbanga. VaMbanga vari kupomerwa mhosva yekusateerera zvisungo zvebato zvikuru panyaya yemunyori wekanzuru kana kuti town clerk vaJames Mushore. VaMbanga vari kunzi vari kuteerera zviri kutaurwa negurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuwere zvekuti vadzinge vaMushore basa. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri weMDCT vaObert Gutu.
Musi wechitatu, svondo rakapera musi waJune 8, 2016,
National Standing Committee yebatore MDC yakaita msangano wayo pakaitwa resolution kana chisungo chokuti Councillor Christopher Mbanga vanova acting mayor wa Harare vambomiswa basa.
Zvikonzero zvipi zvakapiwa kuti vambomiswa basa?
Zvikonzero zviripo ndezvekunyanya kuti vambanga vakaonekwa kuti havasi kuterera andingangoti ma directive muchurungu ari kubva kuutungamiriri hwebato kunyanyanyanya nenyaya ya town clerk weCity of Harare vaJames Mushore.
Mutauriri weMDCT vaObed Gutu vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo vambanga tikavabvunza kuti vapiwa here tsamba iri kutaurwa iyi.
Handina tsamba yandati ndapiwa maererano nekuti ndasuspendwa here kana kuti ndaitwa report. Tsamba iyi inofanira kubva kuofisi yasecretary general weparty vamonzora. Hakuna zvemumwe munhu angandipa tsamba yakafanana naiyoyo nechigaro chandinacho kunze kwasecretary general.
Saka muchiri kuenderera mberi nebasa kutaura kwatiri kuita?
Kutaura kwatiri kutoita izvozvi, ndakutopinda mufull council ndiende pamberi nebasa.
Ko, kuri kuti mapuwa tsamba yacho muchaipikisa here? Zvinenge zvofamba sei?
Handizivi, ndinenge ndichiona nemanyorerwa azvinenge zvaitwa, asi chikuru ndechekuti tinofanira kuteedza mutemo.
Mutemo wenyika, mutemo webato?
Mutemo wepati, mutemo wenyika nemutemo webato.
Saka munokwanisa kuenda kumatare kuri kuti tsamba yawe?
Saka ndati handizivi zvichaita maererano nekunyorwa kunenge kwaitwa tsamba.
Vakafanobata chigaro chameya weguta reHarare asi vari kunzi vamiswa basa neMDCT vaChris Mbanga vari parunare muHarare. Nasi tiri kuenderera mberi nekutarisa zviri kuitika kunzvimbo yekumukumbura kumashonaland central tichitarisa mararamiro evanhu vemunharaunda iyi. Nzvimbo iyi inopisa zvikuru uye kazhinji kacho gohwo haribudi zvakanaka. Pamusoro penhamo yenzara iyi mukumbura ine zvimbambaira zvakasiyiwa munguva yehondo. Zvimbambaira izvi zviri kuremedza vamwe vagari asi panguva imwe cheteyo zvinonziwo zvave kushandura upenyu hwevanhu vawana mabasa kuti vazvibvise. Mutoreri wenhau Patricia Mudadigwa akashanyira nzvimbo iyi ndokuti panyaya inotevera.
Kunzvimbo yemukumbura iyi hakuna makambani uye vamwe vagari vanotoyambuka muganhu wenyika vachienda kuMozambique kunotsvaga mabasa. Kuuya kwemasangano ari kubatsira kubvisa zvimbambaira mudunhu iri kuri kushandura upenyu hwevamwe vagari vemudunhu iri. Vatakawira zenda vanoti pamusoro pekukwanisa kuchiwana mvura, mafuro emombe kanawo minda yekurima munzvimbo dzinenge dzabviswa zvimbambaira, kupinzwa basa kwevagari vemunharaunda iyi nesangano rakazvimirira reHalo Trust rinova rimwe remasangano ari kubvisa zvimbambaira kuri kusimudzira upenyu hwavo.
Mabasa anga achitonetsa zvikuru zvisingatomboiti. Zvekutoti inyaya yakanaka chaizvo yaitwa yekubvisa zvimbambaira chi bhozi zvakutipa mukana wekuti tikwanise kunge tichishanda mueriya medu munomu tokwanisa kuchengetawo mhuri dzedu.
Vanopiroro vakatsinhirawo vakati vakawana basa rekuchera zvimbambaira ava vazhinji vavo misha yavanogara yava neshanduko kuratidza kuti pane munhu ari pabasa.
Kune vanhu vavo vakaona basa vari kuseenzawo zvikuvabatsirawo pane zvakawanda, vari kukwanisa kuvakawo dzimba dzavo dzokugara, kutengawo zvipfuyo zvavo zvimwe zvavanga vasinawo zvakawanda wanda.
Kunyange zvazvo basa rekuchera zvimbambaira iri riri basa rine njodzi yakakura kumukumbura, kunyange vanhukadzi vave kubatsirawo kuchenesa nzvimbo yavo. Mozvaye mune Gandari vanobva mudunhu rerukudzo mumukumbura makare vanoti kunyange zvazvo vakaita zvekutiza kuti vatange basa, amai vavo nekuona pundutso muupenyu hwavo vava kutokurudzira kuti achengetedze basa.
Mubereki wangu akambonditi zvoni usaende still ndakazotave kutotiza vakazongonzwa ndakunzi ndakushedzwa kubasa vakazongondwa ndakaenda ndakapfeka tisheti yakanzi Halo Trust ndobva vazotongondifunza kuti saka vatoshinga vandati zvikanzwa right. Pavakandoona ndavatengera matenti negumbezi pekutanga vakabva vafara vatongoramba vachingondinamatira kuti mwana wangu chiramba chienderera mberi.
Vesangano reHalo Trust vanoti kubvisa zvimbambaira pane basa guru nokudawo panodawo vanhu vazhinji sezvo zvimbambaira izvi zvichiita zvekucherwa nemaoko. Ndakamirira Studio 7 kumukumbura, ndini Patricia Mudadigwa.
Makaterera kune penyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepenyura tiri muWashington DC. munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 11605 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapato anopikisa mDRC anoti ave kuumba mubatanidzwa unonzi Rassemblement kana kuti rally kuti vamanikidze mutungamiri wenyika iyi vaJoseph Kabila kuti vasiye basa. Temu yavaKabila yechipiri inopera mukupera kwegore asi vari kupomerwa mhosva yekuda kurambira pachigaro. Mapato aya akasangana muBelgium kuti anyorera nechibvumirano ichi. Uye mabato akabatana aya anosanganisirawo Reunion for Democracy ne Social Progress runotungamirwa nava Etienne Tshisekedi. Mutungamiri webato guru rinopikisa muUganda reForum for Democratic Change vaKizza Besigye vanyora tsamba kumutongi mukuru wematare muUganda vachiti havasi kubatwa zvakanaka mujeri mavari. VaBesigye vakasungwa mushure mekunge vazvitorisa mhiko vachiti vainge vakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika dzakaitwa musi wa18 kukadzi. Asi vaBesigye vanoti hurumende yemutungamiri wenyika iyi vaYoweri Museveni nevematare vane nhoroondo yakaipa yekutyora kodzero dzavo. Nasi Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika pasi rose kucherechedza zuva revanorarama neusope kana kuti International Albinism Awareness Day. Sangano reUnited Nations General Assembly musi wazvita 18, 2014 rakatara musi wa13 chikumi gore roga roga sezuva rekurangarira vanorarama neusope. Gore rino dingindira rakanangana nekugadzirisa zvinoda kuitwa munyaya dzezveutano hwevanorarama neusope uye kuti vanhu vose kusanganisira dzehurumende nevamwe vemasangano akazvimirira oga vaite mubatira pamwe chuma chomuzukuru kudzidzisa vanhu kuti vachengetedze kodzero dzevanorarama neusope. Asi zuva iri riri kucherechedzwa paine kushushikana kwakanyanya munyika dzekuchamhembe kweAfrica uko kune vanhu vapindwa nemweya warigioni vari kuponda vanorarama neusope vachishandisa mapfupa avo mumabasa euroyi zvikuru kuMalawi. Izvi zvinokonzerwa nekushaya dzidzo yakakwana yekuti vanorarama neusope vanhu vakangofananawo nemunhuwo zvake. Kusanzwisisa uku ndiko kunopa kuti vanhu vanyeperwe nen'anga kuti mapfupa evanorarama neusope anokwanisa kuti munhu apfume kana kuromba. Vamwe vanonyeperwawo nen'anga idzi kuti vakaita zvepabonde nevanhu vanorarama neusope zvinokwanisa kuti chirwere chemukondombera chavanenge vainacho chirapike. Amai Stebile Machingamidze vanoti vamwe vakuru mumabasa vanovadzikisira pasi.
Inini ndiri mudzimai ane usope. Kuti ndinzwisisikwe kana kuti ndichitsvaga basa kashoma kachona havakwanisa kutigamuchira semagamuchira anoita vanhu, tangodzikisirana pasi ikaika.
Amai Machingamidze vanotiwo muZimbabwe chiri kunyanya kuvanetsa kuwana mishonga yekuzora kuzvidzivirira kuzvirwere zvakaita sechegomarara nezvimwe. Mashoko amai Machingamidze anotsinirwawo namuzvare Cecilia Nyamasoka avanoraramawo neusope.
Ndakatarisa semunhu anorarama neusope. Ndichitarisa kuno kuAfrica kwatiri, kuno muZimbabwe matiri. Inini sezvo handisikwanisa kuwana zvinhu zvinondibatsira zvakanyanya because mafuta edu anodhura. Kunoku kunopisa, handisikwanisa kutenga mafuta because mafuta angu anondidhurira. Handisikwanisa kutenga zvinhu zvakaita mahetsi, hembe dzinovhara zuva. Saka izvozvo zvakatondiomera pakurarama upenyu hwangu semukadhi anorarama neusope.
Chiremba anobatsira nekurapa vanorarama neusope ava pachena, Dr. Donald Mutangadura, vanotiwo vanorarama neusope havafaniri kugara pazuva sezvo richikanganisa ganda ravo vachizoguma vaita chirwere chegomarara.
Vanhu vanorarama neusope vanotambudzika kazhinji nenyaya yekuti musociety matinogara havanyatsotambirwa zvakanaka, vanoonekwa sevanhu vasiri kwavo. ndochekutanga chinova affected techipiri vano kanganisiko wonenyaya yezuva ganda ravo kutsva nezuva vachiita maronda vachiitawo maskin camp ndodambudziko riguru ravanowana
vativo vamwe vanhu munyika nenyaya yekusaziva vari kuenderera mberi vachisarura vanorarama neusope ava Dr. Mutangadura vativo zvakakosha kuti vabereki vaone kuti vana vanorarama neusope havaitiswe mabasa ekuti vagare vari pazuva sezvo zvichizokonzera chirwere chegomarara.
Tiri kunyanya kuti netsei mazano ndechekuti vazhinji vacho vabatwa nechirwere chegomarara vakaenda kuzvipatara. Nekuma doctors toti vari muprivate practice vanenge vachitarisirwa kubhadhara mari kuti vakwanise kubatsirwa nechirwere chavanenge vainacho asi vazhinji vavo vanenge vasina mari saka nevasina mari inokwanisa kuti vaitwe maoperation nekuti vawane like radiotherapy inongoenderera mberi chirwere chavo chegomarara kusvikira mukufa kwavo chinenge chakakosha kuti vawane vadzidziswe nezvekuti vanofanirwa kupfeka zvinhu zvakaita sei zvinoita kuti vasatsve nezuva nekubatsirwa kuti vawane mafuta anovadzivirira kuti vasatsve nezuva nekudzidzisawo kana vari vabereki vavo kana vari vanovachengeta kuti vana ava vasakudziswe mombe vasaitiswe mabasa ekuti vagara vari pachena pavanenge vachirohwa nezuva.
Muzimbabwe vanorarama neusope ava varatidza kwemakore akawanda kuti vanokwanisawo kuita magamba mumabasa avanoshanda. Izvi zvinobuda mumabasa akaitwa namushakabvu muzvinafundo John Makumbe vaive nyanzvi yemandiriri munyaya dzezvematongerwo enyika uye chiremba ainge aine mukurumbira zvikuru achirapa vana vadiki munyika Dr. Isidore Evans pazvakavambwa. Mangwana tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu iyi tichitarisa kuurayiwa kuri kuitwa vanorarama neusope kunyika dzakaita seMalawi. Musakanganwe kuteerera nyaya iyi pano pane penyuro yenyu yeStudio 7.
Tinokutambirai vateereri muchirongwa chedu pindai mudariro chatinotaura nevechidiki ini ndini Chioneso Jani nhasi tine muzvare Natasha Bell achataura nesu pamusoro pekugadzira mhete nezvuma.
Makadii?
Tiripo. Ko, wakatanga rini zvekugadzira mhete?
Ndakatanga manje pandakauya kuAmerica ndaimboziva ndokwanisa kugadzira mhete ndakangoenda ndikangotenga zvinhu pandangotanga kungobatanidza ndikatanga kungogadzira mandatoona kuti dziri kunyatsobuda.
Pane chikonzero here chawakazviitira kuti unoda kutanga business yekugadzira mhete?
Ndiri munhu anoda kuedza zvinhu zvitsva saka ndaangofunga kuti ndikaedza kugadzira mhete ndoona kuti zvinobuda sei ndokwanisa kutanga kutozvitengesa nekuzvipfeka ndega inini ndichiratidza vanhu kuti zvinhu zvandokugadzira zvonyatsobuda.
Tiudze zvauri kuita muno muAmerica.
Ndoshanda mabasa chuu. Basa rekutanga ndoshanda nevana Kids Club yevana. Basa rimwe rachona ndoshanda restaurant saka ndandinda apply ikoko kuti ndigone ndokwanisa kupiwa position iri pamusoro.
Kana uchitarisa upenyu hwako ndezvipi zviri nani kugara kuZimbabwe nekugara muno muAmerica?
Zviri nani hazvo kugara kumba kana chitaura panyaya yekuti kune hama dzakawanda nekujaira upenyu hwekumba nevanhu vekumba asi kugara muAmerica muri nani ukafunga nenyaya yezvikoro kune maopportunities akawanda.
Maitanyi?
Maitawo basa nekumbunzo pachirongwa chenyu.
Aiwa vateereri, nguva ndoyaita shoma. Ini ndini Chioniso Jani.
Mumwe wevechidiki vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship uye vari nyanzvi munyaya dzekufambiswa kwezvirongwa mumaguta vaO'Brien Makore vanoti vari kugadzirira rwendo rwekuya kuno kuWashington uye vari kutarisirawo kudzidza zvakawanda. VaMakore vanoshanda nesangano reDevelopment Reality Institute uye vane zvirongwa zvekukurudzira kudyidzana kwakanaka pakati pemaguta. Ngatinzwei hurukuro yavaita naNtungamiri Nkomo weStudio 7.
Ndiri kunzwa kufara zvisingaiti nemhaka yekuti mukana wakakura uye uchaipa unyanzvi hwekuti zvirongwa zvangu zvibva zvinobudira.
Mbotitaurirai nezvebasa ramunoita?
Basa ratiri kuita so far tine project yatiri kushanda neguta reHarare. Urongwa uyu uripo pakuda kuvandudza magariro evagari veguta reHarare. Saka zvatakaita takavagadzira application yanokwanisa kukwita kukurirano pakati pavo neguta ravo reHarare. Vachikurukura maringe nekuti vanga vandudza sei guta ravo, zvikuru sei panyaya inechekuitwa nemashandisirwo emari kuti zvinhu zvibuwa zvinofamba zvakanaka muguta.
Ndezvipi zvinhu zvamungati zviri kunetsa kudhorobha reHarare uyezve zvingagadziriswa sei? Tinoziva kuti nyaya yemvura imwe yacho.
Ndizvozvo chaizvo chaizvo. Matambudziko acho anogona kubva pane remvura risira mataura. Toita nhau ine chekuitwa nekutakura kwemarara uye tikaenda kumigwagwa, migwagwa iri kuparara zvisingaite. Saka paongororo yatakaita takaona kuti guta reHarare riri kuita matambudziko panyaya yekushomeka kwemari yavanoshandisa. Asi takaona zvakare kuti mari shoma iyoyo vakakwanisa kuita muonera pamwe nevagari vachiita kukurukurirano. Voratidzana kuti mupfindi mune yakawanda so, uye kwakuchiongorora kuti shoma iyoyo ingaiswa muzvinhu zvipi zvinokwanisa kusimudzira upenyu hwevanhu. Ndochikonzero neita akazogadzira application iyi inoita kuti pave nekutaurirana ikoko, vanhu vachipana mazano uye pava nekuchekeswa pamashandisirwo emari kuti igova inoenda muzvinhu chaizvo zvinovandudza upenyu hwevanhu, zvakaita sekuvandudzwa kwemigwagwa, kugadzirwa kwemvura yakachena uyewo kutakurwa kwemarara.
Chirongwa cheMandela Washington Fellowship ichi muri kuona kunge chichamubatsira sei?
Chirongwa ichi chichava chibetsero zvikuru takazvitarisa nemhaka yekuti ukatarisa America inyika yatifambei mberi, kana kutarisa kunyange pazvinhu zvinechekuitwa nemarongero ematunhu uye mafambisiro avanoita zvinhu zvavo.
O'Brien Makore ndemumwe wechidiki vemuZimbabwe vari kuuya kuAmerica svondo rino pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship. Vanga vachitaura vari parunare muHarare nantungamiri Ngomo weStudio 7. Munhau dzedu dzemitambo, sachigaro wechikwata cheDynamos vaKen Mbaiwa vanoti chikwata chavo chakabatana nekambani yenyaradzo Funeral Home mukuviga vatsigiri vechikwata ichi vakashaya munjodzi yemugwagwa nemusi wemugovera vachienda kugweru kumutambo pakati peDynamos nechapungu. Dynamos yakakunda chapungu 2-1 mumutambo uyu, kunyangwe hazvo vamwe vaiti dai mutambo uyu wambosendekwa parutivi mushure mekufa kwevatsigiri vanomwe veDynamos. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata vaMbaiwa.
Seclub takarasikirwa zvikuru, nokuti angari masapota aisapota timu yedu kuti isimuke. Ndova vamwe vatsigiri vatingati vaita kuti bhora redu risimuke seDynamo Football Club. Saka tine urombo nazvo, tirikurwadziwa zvikuru seDynamo.
Pane zvamuchaita imi seclub here kubatsira vabereki kana mhuri dzeavo vakashayika?
Isusu tagara tiri impartnership nenyaradzo. Saka nyaradzo iri kuita everything on our behalf. Supatna yedu kuti vanhu vese I think vawane decent burial. Zvatatanga nazvo ndezvekuti tione kuti ava vacha vashaika vawane here kuchengetedzwa zvakanaka. Ndozvati kumhanyamaya nazvezvi kutione kuti avachengetedzeka, tavaviga zvakanaka here.
Vangani vakawanikwa vachishayika munjodzi umo?
7.
Vari kunoradzikwa rini uyezve kupi?
Vatanga kuradzikwa nhasi kunzvimbo dzakasiyana siyana. Vamwe kwana Murehwa, vamwe kwana Mhondoro, vamwe kwana Zvimba, vamwe kwana Zvishavane.
Vamwewo vatsigiri vanga vari kukwanisa here kuenda kunochema vamwe vavo vakashayika panjodzi iyi?
Hongu, vari kuenda vakawandisa zvikuru. Vari kutsigira, vari kutsiyera, vari kunobatsira, vari kuenda kwakasiyana siyana, vaiko vachinotsigira kuti vavigwe zvakanaka.
Imi pane pamuri kunyora here zvinyorwa zvekuzivisa kuti ari kuradzikwa nhasi ndiani, kuti kana vamwe vatsigiri vachida kuenda vakwanise kunge vachienda?
Hongu, zvakajeka zviri pachena chaa zviri kuoneka. Nhasi ndine ngimi mangwana ndinenge zviripo.
Zviri kuwanikwa papi izvi?
Kunoko vari kuziviva, because vanhu isefamily ka. Saka zvinhu zviri kuitwa pamwe chete kuti mangwana kudai, mangwana kudai, asi vazhinji vatoona vari kuigwa nhasi vavo mangwana.
Zvii zvimwe zvamungade kutaura kusimbisa avo vakarasikirwa nehama neshamwari dzavo?
Tinoti kwavari tine urombo nezvakaitika izvi. Ivo vanga vaine chido chebhora chekuti vasapoti timu yavo muDynamo. Tanoti kumhuridza sara tine urombo nekuti marasikwa namwe, asi nemuwo musaore mwoyo. Munofanira kuuya muchirama muchitsigira Dynamo muchizadzisa chido chevana.
Sachigaro weDynamos vaKen Mbaiwa vachitaura parunare muHarare naMarvelous Muhlanganya uyo weStudio 7. Vateereri, musakanganwe kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya yevanorarama neusope. Aiwa, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekwa nemufaro ndini wenyu, Blessing Zulu, tokusiya mina, Chris Gande naMarvelous Mhlanganya uye munhau dzechirungu.
Thank you, Blessing Zulu. Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, June 13th, 2016. Thank you for joining us live from Washington. This is Chris Gande.
And I'm Marvelous Mhlanganya Huye.
Here are our top stories this evening.
100 members of the MDC formation led by Professor Welshman Ncube dumped the party, citing lack of good leadership.
The group that I work with decided this weekend to leave the MDC. Our political careers are being messed up.
Some Zimbabweans make a living through removing landmines planted by the Rhodesian security forces.
We recruit locally, we train up the guys, and we put them to work on their own fields. We get the best information about the minefields too, because it's the communities who live there and know what's going on there.
And as Zimbabweans, they join the rest of the world in mourning the killing of people in an American nightclub.
These stories and much more coming up. Stay tuned. Nearly 100 members of the opposition MDC led by Professor Welshman Ncube, including top officials, this weekend announced that they were quitting the party, a move that will further weaken it after facing similar mass resignations a couple of months ago. The members who resigned this week include former National Healing Minister Moses Mzilandlovu, trade unionist Esof Mdlongwa, and former members of Parliament Abednego Moyo, Duduzile Dube, and Killian Masuku. The group last year wrote a petition asking its president Welshman Ncube to address a number of issues, including his alleged lack of transparency, hand-picking candidates, and other issues. Ncube could not be reached as he was not answering his phone. Mzilandlovu, who was relieved of his duties as Secretary General of the party after the petition last year, said they were leaving the party following Ncube's failure to address the issues raised in the petition.
The group that I work with decided this weekend to leave the MDC as a party for the reasons that were stated in the petition, and having far stretched out our patience and hope that the reasons we had cited as being the foundation for our displeasure and dissatisfaction with the style of leadership that he had given to the MDC, we found it appropriate now to say our patience can no hold any longer, and we think our political careers are being messed up, and so we found it appropriate to part ways with Professor Ncube.
Is it true that you are setting up a regional party?
We have numerous options ahead of us. I mean, options that we think we can take, but we're still weighing these options. But let me respond to the suggestion that we want to form a regional party. Firstly, we never appointed anyone to be our spokesperson over this matter. And we are surprised by the enthusiasm of these individuals who speak on our behalf when they are not part of our group. Secondly, on the concept of a regional party itself, let me remind Zimbabweans that Zimbabwe was ruled by a regional party in 1980 after ZANU-PF failed to garner support in Matabeleland.
And that was Moses Mzilandlovu, a former member of the MDC led by Welshman Ncube. He spoke to Studio 7 on the line from Plumtree. Meanwhile, MDCT says it has asked Harare Acting Mayor Chris Mbanga to step down after failing to follow party directives on the reinstatement of suspended Harare Town Clerk James Mushore. Mushore has been a thorn in the flesh for the MDCT as local government minister Sevia Kasukwere recently suspended Mayor Bernard Manyenyeni for allegedly recruiting Mushore without following proper channels. Mbanga is reportedly unwilling to work with Mushore.
For many years, minefields planted by the colonial Rhodesian forces during the War of Liberation of the 1970s to stop Golira incursions into the country have been an economic barrier for villagers living in the booby-trapped vicinities of villages in Mukumbura, communal lands, Mashonaland Central Province. Despite this setback, some locals are now earning a living through removing the landmines for the benefit of their families and thousands of villagers. Reporter Patricia Mudadigwa speaks to some of the villagers involved in the demining exercise along the Zimbabwe-Mozambique border.
Watching some of the villagers removing landmines planted by the Ian Douglas Smith regime is petrifying, as the booby traps can be triggered by any slight movement of a human being, a cow, a goat, or any related animals. Now, Pirora and Takawira Zenda know the dangers of demining and have mastered it. They move delicately to a demining zone, start identifying landmines using modernized equipment and remove the mines. They look very relaxed when they work on the landmines, thanks to the knowledge they derived from Halo Trust, one of the world's largest humanitarian mine clearance organizations. The non-governmental organization claims in its website that it saves lives and restores communities threatened by landmines and other weapons of war, such as cluster bombs, stockpiles of small arms, and improvised explosive devices, or IEDs. Halo is doing exactly that in Mukumbura, where Piroro and Zenda have been highly trained in removing landmines. Piroro says, despite the danger associated with the demining, he is now making a living of clearing landmines.
Some of the deminers who get a chance to be employed here are now constructing their houses and living well.
Zenda adds that demining is creating some jobs for local people.
In this area, we've been facing problems in terms of production of crops and other self-help projects that we can do. So the demining exercise that has been done will go a long way in helping us to have projects so that we look after our families. Poverty is the major problem here.
For professional reasons, the two declined to refill their monthly earnings. Halo Trust Program Manager Tom Deep says, apart from empowering communities, local people also have good knowledge of the minefields. He says, clearing their own land also motivates Mukumbura villagers to do a thorough job in minefields.
We recruit locally, we train up the guys, and we put them to work on their own fields. We get the best information about the minefields too, because it's the communities who live there and know what's going on there. They're motivated, it's their families that are going to use the land. It makes sense, they're not going to leave something behind if they think their own families are going to use it.
While some people still view demining activities as a preserve for men, in Mukumbura communal lands, even women have joined in clearing minefields. Reporting for Studio 7 in Mukumbura, I'm Patricia Mudaligwa.
Zimbabweans have joined the rest of the world in mourning the death of 49 people in an American nightclub early Saturday morning, shot by a lone gunman. President Barack Obama said money, the tragedy in a gay club in Florida, appears to be a case of homegrown extremism. Obama said the killer, Omar Sadiq Martin, was apparently inspired by extremist information on the internet.
At this stage, we see no clear evidence that he was directed externally. It does appear that at the last minute, he announced allegiance to ISIL. But there is no evidence so far that he was in fact directed by ISIL. And there also at this stage is no direct evidence that he was part of a larger plot. The point is that if we have self-radicalized individuals in this country, then they are going to be very difficult, oftentimes, to find ahead of time. And how easy it is for them to obtain weapons is, in some cases, going to make a difference as to whether they're able to carry out attacks like this or not.
Authorities say that during his attack on the club, Martini called Orlando's 911 emergency line and pledged allegiance to Islamic State and its leader, Abu Bakr al-Baghdadi, and also referenced the 2013 Boston Marathon bombing that killed three people. We spoke to Promise Sunday, a Zimbabwean living in Florida, about the killings.
Right now, I think the biggest activity that's going on is law enforcement is trying to notify the families of the deceased and also releasing the names. Soon after they notify the families, they are releasing those names. So far, about 29 names have been released of the 48 murdered, and then the 49 that were murdered by this gunman.
What kind of activity are you seeing around that area?
Mostly still considered a crime area. So the immediate club where the shootings happened is actually being treated as a crime scene. They are still looking at ballistics and all those other things. So it is actually cordoned off, and no one is actually allowed to be very close to the scene. But in the immediate environment, it actually happened very close to the Orlando Regional Medical Center. And I think we have seen some blood donation, red buses stationed there, and the community is coming en masse to contribute blood and set some flowers, vigils, somewhere close to where it happened.
Is there any indication that there could be some Zimbabweans?
So far, no. There is no indication of any Zimbabweans. I have personally called around, most of Zimbabweans that live in the area that I know, and we are a tightly knit community, and there is no reports of any one of our community members having been involved. The club is a mostly predominantly a Spanish gay club.
That was Promise Sunday, a Zimbabwean living in Orlando, Florida, in the U.S., speaking with Studio 7.
Pathfinder Luxury Coaches recently achieved a milestone by entering into a joint venture with South African bus company Intercape. And now, the company's co-founder, Cleopatra Makoni, is taking up another potentially fortune-changing opportunity, the Mandela Washington Fellowship. Makoni is one of the nearly 60 Zimbabwean youths who are traveling to the United States this week for the six-week fellowship to do leadership and business studies. She talks to Studio 7 reporter Ntungamili Nkomo.
I feel it's a lifetime opportunity, not just to change myself and per se Cleopatra as an individual, but also the potential that it's got to change so many other people and organizations that I represent. Talking even for a lot of women in Zimbabwe, a lot of women in Africa, talking even as an ambassador for the transport sector, which is my passion, and even for the tourism sector, it's got a whole lot of potential of changing through the things that I'll probably just go there and learn and come back and try and implement. So I'm very excited and I'm looking forward to this opportunity, and I hope I don't just change myself, but I change also, you know, the whole lot of people who are around me and the people who are just in touch with me.
Tell us more about your company.
Okay, my company, I co-founded Pathfinder Luxury Coaches. It's become a well-known brand in Zimbabwe. It's a luxury transport company which does intercity routes. And our dream is to get to go to all the tourist destinations within Zimbabwe. But for now, we ply the Harare Blue Vic Falls daily. That's my business. And recently, we've done a joint venture with Intercape. Intercape is a South African company to form Intercape Pathfinder. And I'm currently working as its business development director. So I'm responsible for sourcing of new opportunities across Africa and just exploring and making sure we do the marketing and the strategic planning well.
And how do you hope to benefit from this fellowship?
From the fellowship, I hope to benefit quite a number of things. I'm looking forward to the leadership sessions because, you know what, I believe even as a leader, it's a very dynamic kind of skill, and you have to keep learning to become a better leader. And I also hope to benefit mostly from the cross-cultural connections and the networks and the relationships, because I really believe as a business
person, even in Zimbabwe or in Africa, or even as a global business person, you actually do more from making relationships with people in different sectors and different areas and different, because you leverage off those relationships to actually make your business get better and to make yourself even better as a person. So I'm looking forward to quite a number of things, but mostly for me is the networking.
That was Mandela Washington Fellow and Pathfinder Luxury Coaches co-founder Cleopatra Makoni on the line from Harare with Studio 7 reporter Ntungameli Nkomo.
Young people out there, are you concerned about the many issues that affect you and Zimbabweans in general? Rise to the occasion. Make an impact. Let your voice be heard. And let's get talking on The Connection.
We cover a range of issues that affect young people.
I am Tatenda Gumbo.
And I'm Ntungameli Nkomo.
And we are the hosts for your number one youth forum, The Connection. Join us tomorrow as we discuss the Day of the African Child being observed under the theme Conflict and Crisis in Africa, Protecting All Children's Rights.
To get involved, send us a message with the hashtag TheConnection on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318.
Coming up,
people living with albinism facing various problems in Zimbabwe.
And the football fraternity mourns the death of 7 Dynamo supporters.
Stay tuned.
But first, a look at regional and international news.
A Qatari court today handed down a one-year suspended sentence for adultery to a Dutch woman that was dragged and raped in an upscale Doha nightclub.
And residents on the border of Eritrea and Ethiopia reported hearing sounds of heavy fighting today as each country accused the other of launching an attack.
You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington, and we are broadcasting on 909 medium wave and on the 4930-5940 and 15455 shortwave frequencies.
Single mother Sipelile Machingamidze says living with albinism has not been very easy, as many Zimbabweans are not aware that this is a hereditary disease that cannot be physically transmitted to any person. Machingamidze says the government should create an environment that would ensure that they have access to medication, lotions and eyeglasses, which are critical in their day-to-day lives. This call comes at a time when the world is today marking the United Nations International Albinism Awareness Day. This year's theme is, quote, celebrate diversity, promote inclusion, protect our rights, end quote. Machingamidze tells us more on how she is managing to live with albinism.
Yeah, living with albinism, I can say it's not as easy as my other colleagues feel. Because even growing up, now I'm a lady, as a mother. You know, you face so many challenges. Being a mother, the marriage life, at first they may not accept you. Moreover, raising the kids, it needs to be someone who is self-employed, financially stable. So, you know, with the condition now, jobs are not easily found. So it's even hard for us to get employment with our condition. So living with albinism as a mother is not easy. Nothing I can say is easy. Moreover, I think there is need for people to be made aware, to be more conscientized about albinism.
What health challenges would you say you have faced living with albinism?
The health part is the most dangerous part, I can say, because now I'm 39 years. So I can say I have major ops which I'm also for. So really, it needs someone who supports you financially, because all the operations that we undergo, they need money. Moreover, health-wise, it's not easy to live without those sunscreen lotions. And they are very expensive to get from the pharmacies. So it's not easy, even for someone who is living in the rural, remote areas, there is excessive exposure to the sun. As a result, the skin will be damaged. So there is need for us to have regular checkups, of which it's not easy to have those regular checkups because in the local clinics, they don't have anything to give us. GV paint, what they say is to treat wounds, doesn't cater for us. So in the general hospitals, for one to be able to get on the list, if there is need to wait for more than 6 months because there is a long backlog to wait on the queue, so that we end up people having some wounds which are really pathetic. One may think in Shona, Rengera Wora, of which that would be bad. So health-wise, it's not easy. But we thank God there is one doctor who had assisted me so far. For me not to have those major ops again, maybe because I was supposed to have another one on the cheek recently, but I had the treatment of having to be sprayed on the wound, killing the cancerous cells, of which is a very expensive treatment, so it's not easy. The treatment was for free. He is offering free treatment to all albinos in Zimbabwe. It's Dr. Mtangadura.
There's also the issue of having problems with the eyes. What have you noticed in your day-to-day living with albinism?
It's not really easy, even in the scorching sun, to open the eyes. It will be hard for you to see clearly because it seems as if the sun is inside the eye. So I think if they could afford us also those spectacles, like to the local hospital, like Ambuyanihanda, if they could especially consider albinos, especially the school-going age. So I think if the government would also assist access spectacles for school-going children, I think if they could say for the children under 12, what is the time they will reach A-level, they could have access to spectacles. So I think if they could make it a policy also to afford us with spectacles, that would be good for us.
That was Sipelile Machinga Midze, a woman living with albinism, speaking with Studio 7 from Harare. A dermatologist, Donald Mutangadura, explains the challenges of living with albinism.
The major thing that should be done is sun avoidance. And these people should have minimum exposure to sunlight. And whenever they're exposed to the sun, they should put on protective clothing and apply sunscreen lotions.
And are the sunscreen lotions readily available in Zimbabwe?
They're a bit pricey, the sunscreen lotion. Most people cannot really afford them, especially the majority of our people living with albinism.
And just tell us about the nature of work that you do. You are a dermatologist. How do you work with people with albinism?
Well, basically, I do treat people with skin conditions as a dermatologist. But I've realized that the plight of people living with albinism, the majority of them are poor and cannot afford specialist services like dermatology. So I volunteered and opted to treat them for free.
But is this an easy thing, looking at Zimbabwe's economy? And have you also managed to bring other dermatologists on board? Or do you have some, say, in the international community who are willing to work with you?
I've tried to talk to fellow dermatologists, but it appears that most of the people are not really willing to offer services for free. But however, I've approached some colleagues like Sejon, who have offered to do like major skin operations for free on people living with albinism.
That was Donald Mutangadura, a dermatologist who has been offering free treatment to people living with albinism, speaking with Studio 7's Blessing Zulu.
Killings of people with albinism for enrichment continues to be an issue of human rights concern on the continent, sparked by the killing earlier this year of a Malawian woman named Eunice Phiri. Amnesty International's regional specialist for Southern Africa, Simeon Mawanza, says attacks against people with albinism for ritual purposes is not common in Zimbabwe, but discrimination of various forms is rife.
In 2015, there was actually a spike in the killing of people with albinism, abduction, desecration of people's graves, fueled by the belief that body parts of people with albinism, when used in witchcraft, do bring good luck to business people or politicians and the likes. These beliefs are not scientific. These beliefs are probably fueled by criminal traditional healers who are probably selling a dummy to the people who buy these parts. But it is definitely the main drive behind the attacks on people with albinism. Certainly in countries like Malawi, Tanzania, and Mozambique, and even South Africa, where Amnesty has documented such attacks.
Do you feel this is an issue that Zimbabwe should be concerned about?
Well, not at the extent of the violence that we are seeing in the other countries, but the discrimination against minorities, including people with albinism, other minorities, sexual minorities, you know, does happen in Zimbabwe. Some discrimination might not be violent, but it could be structural. You could see that there could be limitations in terms of access to education for people with albinism, because albinism affects not only the skin. Often people with albinism have poor eyesight, so they might need glasses at an early age. They also need access to issues such as sunscreen. Over 80% of people with albinism worldwide die before the age of 40. And one of the major contributing factors to that is the harmful rays of the sun, particularly their overexposure to skin cancers.
What are the laws that can ensure
this? I think the first thing before we go to the law is to create opportunities for people with albinism to be able to speak and highlight their lived experiences in their communities, in terms of access to services, and in the country as a whole, to recognize that they should be protected from discrimination. Also to ensure that there are laws that criminalizes hate speech. You know, such kind of dehumanizing languages and attitudes should be tackled at the highest level, even through the law.
And that was Amnesty International Southern African specialist Simeon Mawanza speaking with Studio 7's Ndimiyake Mwakalielie.
Hello, Zimbabwe. This is Chione Sojani, your host for Time to Engage, where the voices of Zimbabwe's youth are heard. Today, my guest is Natasha Bell, and she's got a lot to share with you, a youth staying in Washington, D.C. Hello, Natasha.
Hi, how are you doing?
Fine. Thank you for being with us.
Thank you guys for having me.
What makes you incredible?
I believe that what makes me incredible is that I do not wait for things to happen for me. I'm always looking for something to do for myself and trying out new things, whether it's looking to work for two different jobs or just trying out to see if there's anything else that I can do on the side to either make money or just to gain more experience for myself.
You are 21, right?
Yes, I just turned 21 in March.
Now, how do you compare your life being in Zimbabwe and now being in the United States of America?
It's a little bit hard to compare because I left when I was 13. That's when I came here. And when I was 13, back home, I did have responsibilities. You know, as a young female back home, you have to cook, you have to, you know, help out a lot with the house, doing duties. Really have responsibilities of working an actual job, you know, from morning to maybe 6 o'clock or even more than 8 hours or 10 hours, and actually taking care of my own phone bill and actually going to buy my own clothes. I didn't have those responsibilities. So coming to this country, you do realize that people that travel abroad, they're not just going because they want to live a luxury life or they just want to get money. They're actually going because they do have the knowledge that it's not easy to come here, but they're dedicated enough to come here and work 2-3 jobs or even 4 sometimes to be able to help people that are back home and to also build a better life for themselves here. Difference is that just working even harder than I imagined that I would have to.
So how did you get into African jewelry?
I'm very interested in drawing and painting and just arts and crafts. Just if I see someone wearing an outfit, I always picture myself wearing it differently or adding a couple other pieces to it, because I always love being African. I know people back home think that when you come to the U.S., you forget, you know, where you came from and you just want to be American, but I'm totally different from that.
Thank you very much.
Thank you guys for having me.
And that was Natasha Bell. And I am Chione Sojani, your host for Time to Engage.
Stay tuned for Live Talk at 8:30 p.m. Today, our hosts, Blessing Zulu and Gibbs Dube, will be talking to listeners about albinism. If you wish to join the show, call us at 001-202-619-2077.
Or you can send us a message on our WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318.
Now to recap on today's top stories.
100 members of the MDC formation led by Professor Walshman Ncube dumped the party, citing lack of good leadership.
Some Zimbabweans make a living through removing landmines planted by the Rhodesian security forces.
And Zimbabweans join the rest of the world in mourning the killing of 49 people in an American nightclub.
That's our broadcast this evening.
Siyabonga mavelasi lo Chris ngokusethulela ezolimi lwesingisi lichana njani mthokazi omuhle siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 13 ngonhlangula 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mugela emweni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Into enzeka le Orlando, Florida ngale ayimbi kakhulu, and this person uyikhawadi kakhulu ngoba ukubulala abantu abangako ubabulalela nje kuphela ukuthi bona baluhlobo olunjani is not good.
Uzulu weMelika uqhinqa isililo ngemva kokudutshulwa kwabantu abedlula ikhulu esigabeni seOrlando, Florida, kwafa abangamajumi phose amahlanu.
Uzulu umthetho uhulumende obuya lapho athi ilizwe silihambisa kube lokugcina lithi thina mthwakazi sithi oyitshayeleyo kakayichuthi, oyichuthileyo kakayidli, oyidlileyo udlicala.
Izakhamizi zakoBulawayo zithi azamukeli umthetho obunjwayo okulawula ukusebenza kwamakhansili zisithi uphambana lesisekelo sombuso. EleZimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga labaphila lesimo sejwabu i-albinism. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uzulu weMelika uqhinqa isililo ngemva kokudutshulwa kwabantu abedlula ikhulu esigabeni seOrlando, eFlorida, ngomgqibelo kwafa abangamachumi phose amahlanu. Abantu laba bebezilibazisa e-nightclub yezitabane eMadabukakusa ngomgqibelo, lapho abangenelwe khona yisigilamkhuba sihlome ngombhobho ohlonzi lwaphezulu saqala ukudubula. UMadubula ngu-Oma Martini njalo ubulewe ngamapholisa. Engakenzi isigalesi, uMartini ubikwa efonele amapholisa wawazisa ukuthi usekela izidlova ze-ISIS ezaziwa ngokubulala abantu abangayisiwo malunga okholo lwesi-Muslim oledlulise amalawulo kwele Syria lase-Iraq. Abazali bakaMartini badabuka kwele Afghanistan kodwa yena wazelelwa khonapha eMelika. Lokhu ngokokuqala ukuthi kubulawe abantu abanenkangaka eMelika ngombhobho kusehlakalo sinye. Abakhokheli bamazwe atshiyeneyo sebethumele imbiko yentuduso kumongameli Barack Obama. Sixhume isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Muzi Ncube.
I-America isesililweni sibili. Into enzeka le Orlando, Florida ngale ayimbi kakhulu, and this person uyikhawadi kakhulu ngoba ukubulala abantu abangako ubabulalela nje kuphela ukuthi bona baluhlobo olunjani is not good ngoba asiphilisani njalo thina emhlabeni. Emhlabeni sifuna ukuthi abantu bethandane kube lokuthula regardless yokuthi umuntu uyihlobo bani.
So kuke kwaba le mizamo kanenginengi eyokuguqula imithetho ephathelane lokuthenga lokuthengiswa kwempopo kodwa idale le Congress liyehluleka ukuvumelana. Njengoba kufe abantu abanenkangaka ubona lisenelisa yini ukuvumelana leli dale?
Ngaliqiniso lelo Mr. Nkomo, I hope ukuthi this is going to be a wake up call for all the states lapho abavumela khona impopo. And if Florida siyayazi ukuthi khona iyo i-state ezele ithungamela kakhulu ukuthi khona hayi umuntu wonke abe lo mbhobho, anti uyakhumbula ukuthi bake lapho kwaba le case liyane undodalwana mbani u-Trevor Martin owadutshulwayo mahlayana nje bathi hayi ku-right konke nje ngoba bona vele ngabantu abanjani abafuna ukuthi imbhobho ibe sezandleni zabantu mahlayana. Manje nanko-ke sokubahlolele Florida khona ngale asazi ukuthi imithetho yakhona sebezavuma ukuthi ijinje yini njengoba labo sebevelelwe luhlupho lolu olwembhobho yabo le ebathi ibe sezandleni zabantu.
Uzizwa ukhululekile na Ncube njengesakhamuzi njengomuntu ohlala khonapha eMelika njengoba izehlakalo ezifana lalesi seFlorida seziyimvama nje sezihlala zisenzakala?
Uyabona ukuthi kuyesabisa kakhulu Mr. Nkomo ngoba abantu yabona ukuthi indawo zangikhona zenezi lapho abantu bangikhona laba be-ICC abaziqophileyo izindawo vele ezihanjwa ngumuntu wonke uyabo, and asisakhululekanga kakhulu kade esinxa kuyukuthi kusezindaweni eze-tourism kumbe izindawo zokujabula lapho i-ICC esiqophe khona ukuthi khona yenze izehlakalo ezinjengazenezi esizibone eFlorida.
Umnumzana Muzi Ncube isizalwane seZimbabwe ezihlala khonapha esihlala khonapha eMelika. Izakhamizi zakobulawayo zithi kazemukele umthetho obunjayo okulawula ukusebenza kwembuso yezabelo. Zisithi upambana lesisekelo sombuso esitsha. Njalo umphathintambo wezabelo umnumzana Sevia Kasukwere ubumba lomthetho nje eqophe amadolobho alabo meya bebandla le-MDCT. Kubika unompumelelo umoyo.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association iBupra umnumzana Benny Moyo ubike ukuthi uhulumende kumele engadlali ngengqondo zabo.
Uzula umthetho uhulumende obuya lapha, but ilizwe silihambisa kube lokugcina lithi thina mthwakazi sithi oyitshayeleyo kakayicuthi, oyicuthileyo kakayidli, oyidlileyo udla icala.
Unkosikazi Mabel Ngwenya ohlala eMzilikazi uthi ummeli wabo edale lephalamende umnumzana Jinga Dube kazange ababikele ngalo mthetho obunjwayo wezabelo.
Mina engibonayo ngalokho engikhangela ngathi singale ibhili ebuyayo, ngibone ngani i-government yona ngokwayo ivele ilobuhlungu ngobulawayo ukuthi wayi ubulawayo ekhangala ephila elokuqonda. Okukhona abakubonayo bafuna ukumbona ubulawayo etshengile, njalo bafuna ukusenza thina sibhilive ukuthi amacimbi ayafuswa ukuze uwadle, kube kanti amacimbi ayaphekwa ukuze uwadle wakholise.
Igqwetha elidumileyo kobulawayo umnumzana Kucaca Phulu yena uthi konke okumunyethwe ngumthetho wezabelo lo umelana lesisekelo sombuso esitsha, njalo upha umphathintambo wezabelo amandla adlulise amalawulo okuqhatha lokuxotha izisebenzi zembuso yezabelo.
Ibill leyo ithi izo amenda i-Rural District Councils Act, njalo izo amenda i-Urban Councils Act. Kodwa nxa usubala uzananzelela ukuthi abafuna ukuamenda i-section kuphela nje yodwa. Ungahamba ku-Rural District Councils Act bathatha i-section 157, baya ku-Urban Councils bathatha i-section. Ama-section la afanayo akhuluma ngokuxotsha amakhansela. So i-bill leyo yokuxotsha amakhansela yindlela yokuxotsha amakhansela a-elektwe ngabantu. Sebesenza njalo ke uzathola ukuthi uminister nguye o-decide ukuthi umuntu uxotshwe nxa sekutheni, o-decide ukuxotshwa.
isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Rizin Ngwenya uthi ibhili le kayihambelani ngitho lesisekelo sombuso njalo abayifuni.
Yadana kakhulu sibili ukuthi sibone ibhili enjeyana. Kambe sithe singabantu bakobulawayo njengo-chairman weBulawayo Progressive Residents Association. Lamanye ama-organization akhona bakobulawayo safaka ipetition ilokhu ikhona le ephalamende. Simmelela impendulo sesibona kuthutsha ibhili i-amendment bill ye-local and urban councils. Thina sikhangele ze-devolution. Sifuna ukuthi kubekwe kuhle nge-devolution yethu.
Umfundisi Maxwell Dodo Munenge weBinga uthi udaniswa ukuthi bona baceziwe ekufakeni imibono yabo ngale ibhili.
Thina abantu beBinga abazange sifake imibono yeso ngoba ngokwazi kwethu siyakwazi ukuthi abantu nxa kule bill i-public kumbe i-policy abantu kumele be-consult abantu bebuza ukuthi likubona njani kuhamba njani but abantu beBinga iwange kumbe ngathi iZambezi Valley yonke akula abazange behamba ukuthi besibuze lathi ukuthi sithini ngebill yona le.
Abanengi emhlanganweni wokucubungula ibhili le bathi balomcabango wokutshengisela phandle kwenkulumane hall njalo bazalobela idale lephalamende besola ibhili efuna ukulethwa kibo kodwa ivalela abanye phandle ukuba balethe imibono yabo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930-12080 laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Kulamalunga ebandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Walsh Mncube asuke kokuphela kuleli bandla ngempela sonto. Amalunga la abalisa oyengumphathi ntambo obona ngogatsha lokuxolelana umnumzana Moses Mzila Ndlovu oyeqoqa inhlelo zebandla umnumzana Esof Mdlongwa labake baba ngamalunga edale lePhalamende abathi umnumzana Bednico Moyo ututuzile Dube lo Kilian Masuku. Ngomnyaka ophelileyo ixuku leli lilobe ugwalo lwezikhalazo ezibalisa ukungabaluleki kwenhlelo zebandla ukuba nguntando kayiphikiswa kukamnumzana Ncube lezinye. Imizamo yokukhulumisana laye uNcube yehlule ngoba ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Umzila Ndlovu owamiswa ukuba nginobhala jikelele ngemva kwencwadi yezikhalazo zabo uxoxelo Chris Gande weStudio 7.
Kuliqiniso okutshoyo babo ukuthi thina esasihlangene sisithi thina sicela kube nokukhulumisana noWashman Ncube njengo-president we-MDC. Sesisole into ezithize esazifake ephepheni sobala ukuthi sicela ke azikhangele sikhulumisane sizwe ukuthi uthatha lipunyathele ngakho. Isikhathi sonke lesi kade sakubeka sobala khona lokho esathi ngayi-petition. Besilokhu silindile sicabanga ukuthi mhlawumbe yinto ezalalelwa phezu kokuthi wathi ephendula wathi abantu ngabaphethe ezikhundleni lokuba ngama-members enhlanganiso. Asibonanga kusiba lothando lokufuna ukuthi into nale ihlalelwe phansi ilungiswe ephathini. Yiko sasesihlangana futhi njalo sathatha inyathelo lokuthi hayi sokukhala kwehlule ukuthi sisebenze laye umnumzana Ncube kuhle nje sehlukane naye siphume sithile uZulu ukuthi hayi thina kasisekho lobaba uNcube kasisengamalunga enhlanganiso yayo.
Bakhona bathi kungenzakala ukubana lina lingalicabanga ukuthi lisungule elinye ibandla. Liqiniso yini le?
Ngasifika khona lapho ukuthi sesiphumile sizakwenzani ngamandla ethu la esilokhu silawo okuthi umsebenzi omkhulu esiwukhangeleleyo ngaphambilini ukuthi owasisusa phansi ukuthi singene kwezombangazi. Yiko kasifika khona lapho abanye bangabe khuluma bayacabangela ukuthi njengobana singathiwa ukuthi sesisekela ezombanga ngazo ukuthi ukuthi mhlawumbe khona esikwelukayo kungaba khona i-direction lenyathelo esiyithathayo kalikabi sobala kakhulu kodwa ngesikhathi nje sifitshane sizakwazi isizulu ukuthi sesithatha lenyathelo bani njengoba sethukanela lobabunyuke.
Lo ngumnumzana Moses Mzila Ndlovu oyengonobhala jikelele webandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Plumtree. Kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection kusasa sikhangela ilanga lokuqakathekiswa kwabasakhulayo bezwekazi le-Africa, i-Day of the African Child. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise nge-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uNtungameli Nkomo lomunye wami uTatenda Gumbo. Omunye wabasakhulayo beZimbabwe abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship abaza kwelemelika kuliviki ukuze qhuba izifundo zobukhokheli uNosipho Pepe. Uthi ukhangelele ukuthola ulwazi olujulileyo kulolu hlelo oluzamenza athuthukise umsebenzi wakhe. Abasakhulayo laba bangamachume phose ayisithupha njalo baza eMelika ngolwesine. UNosipho yena osebenza labesifazana labasakhulayo eVictoria Falls uzaba esekolishini le-Arizona State University. Uthi uyathokoza kakhulu ngaleli thuba.
Hey, ithuba leli liyandithabisa kakhulu. Uyazi nxa ungumntwana ukhula into okhula yena leyo uyiphupha ukuthi ungathola ithuba elinje elokuthi uphume uhambe kwelinye ilizwe elingasheyo ukwanisa ukufunda ufunde ngezinto ezinjengazana lezi siyabe sihambe kuyozifundela. So ithuba leli sibili angilithathi kancane, ithuba eliqakathekile kimi and ngiyalijabulela kakhulu ngenhliziyo yami yonke.
Ungasichazisela ngenhlelo zakho wenzani kahle kahle?
Okay, kushoti ke baba ngisebenza labantu besifazana, ngiphinde ngisebenze labantwana abakhulayo esithi thina i-youth. Sisebenza ukuhamba ezikolweni sifundisa abantwana ngamathuba abangaba lawo nabangasiphatha kuhle esikolweni, ngamathuba abangaba lawo nxa bangabona kakhulu ukuthi ba-concentrate esikolweni lasemfundweni yabo, bangashukuma bawathathe amathuba wona lawa bangadlali ngawo, basebenzise isikhathi sona leso basasesikolo basakhula basathambile basabuthakathaka, basebenzise isikhathi sona leso ukuthi bazakhele ubuntu ukuze kusasa bazakuba labo babe ngabakhokheli belindlu.
Kuyini okhangelela ukukuthola kuhlelo lweMandela Washington Fellowship lolo?
Kushothi kahle kahle njengomuntu vele osebenza nomango osebenza ku-community afundisa izinto ezinjalo, ngibona ukuthi uhlelo lweMandela Fellowship luzanginceda ukuthi ngikwanise ukufunda ngizwe ukuthi kwamanye amazwe kwenziwa njani, kwenza njani ukuthi ukwanise ukuthi abantu ubadrive ukuthi bavule amathuba abo ama-specific full potential yomuntu ukuthi aze ayithole, uyenza njani ukuthi umotivate umuntu. Kushothi kahle kahle ngoba lihlelo olufundisa abantu ukuthi babe ngabakhokheli beli nami ngiyakwanisa ukuthi ngifunde ngokukhokhela ukuthi na ukhokhela umuntu umkhokhela njani, umkhokhela uphambili noma umkhokhela ungemuva umhambisa kulapha afuna ukuya khona. Uhlelo lolu ngijengathi lizalinceda kakhulu ngoba ngizafunda khona ngale Melika ehlelweni leMandela Fellowship ukuthi umuntu ongumkhokheli ukhokhela njani.
UNosipho Pepe ngomunye wabasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship abaza ngapha eMelika ngolwesine. Ku-Life Talk lamhla sikhangela ukunanzwa kwelanga labalesimo sejwabu elimhlophe i-albinism njengoba kulilanga nje lokubananza ele-International Albinism Day. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Abantu abahlala emngceleni we-Eritrea le-Ethiopia bathi bazwe impopo ikhala emadabukakusa lamhlanje ngesikhathi kuphuma imbiko ethi amazwe omabili ethesana umlando wokuqala ukulwisana lokhu edolobheni le-Tsorona okulapho kwatshisa khona impi yomngcele phakathi komanyana phakathi komnyaka ka-1998 lo-2000. Inkampani yamakhompyutha e-Microsoft ithi sithenga inkundla yokuxoxisana kwengcwethi zemisebenzi ehlukeneyo e-LinkedIn elamalunga ayizigidi ezedlula amakhulu amane ngentengo yamabhiliyoni angamathumi edlula amabili amadola i-$26.2 billion. Elizimbabwe namhlali manyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga labaphila lesimo sejwabu elimhlophe i-albinism ilanga le-International Albinism Awareness Day. Elizimbabwe ngelinye lamazwe aludubo lokubandlululwa kwalaba bantu, kubika uMark Peter Ntambe.
Unkosikazi Tapiwa Marange okhokhela inhlanganiso ya Live Albinism Initiative laye ele albinism uthi kuyadanisa ukuba kungenani lemfundiso emayelana nalesi sifo esitholakala kuyo yonke indawo isenziwa inhlanganiso ezijeneyo lokhu abantu bengakaguquli indlela ababona ngayo abantu abalalesi simo. Isimo lesi sibangelwa ikusilela kokudingakala ukuqinisa ijwabu ukuvikeleka kwalwelangeni okugcina kusenza ukuba lihlaselwe kubi kugcine kuphazamisa lamehlo. Lokhu kwenza kudingakale ukuba umuntu olaso ehlale egcoba amafutha avikela ijwabu lakhe lengwani zokuba avikeleke emehlweni. Osakhulayo ophila le-albinism uBrian Sithole uthi udubo olukhulu ngolokuthi amafutha anje ayadula okugcina kusiba nzima ukuwathola kwaba wadingayo kundawo ezichiyeneyo.
If you're going to buy the lotions from any of our local pharmacies, you're looking at maybe spending between $15 and $20.
Abiza imali ephakathi kwamadola alitshumi lanhlanu kusiya kumatshumi amabili amadola okulitshubhu okungatsho lutho. Ngoba ama lotion la abuya ngemhlo echiyeneyo. Ephansi kakhulu yi-SPF 15 engaphathisi kangako. Singakhangela umumo omkhathi esilawo lapha okudingakalayo ukuvikela kwe-sun protection factor 50+ okutsho amafutha adulayo.
Uthi okungamachubhu kwakhona kuphela ngemva kwamaviki amabili nje kuphela njalo kungatholakali ezibhedlela lakumakliniki eZimbabwe. Utapiwa uthi balwela ukuba uhulumende laye ake ebaphathise ngemithi lakho konke okudingakalayo kulabo abaphila nalesi simo ukuze kutholakale kalula. UGamtshirayo Zande laye ophila le-albinism uthi ukusebenzelana okunje yikho okudingakalayo.
We are yet to find out how to go about it.
Lokhu esidinga indlela zokuba sizwakale njalo silethemba lokuthi uhulumende engaphathisa layo abe lalokhu akwenza. Futhi singafisa ukusebenzelana lama-pharmacy ngaphandle kwelizwe angaphathisa ngamafutha adingakalayo.
Utapiwa uthi inhlanganiso yakhe izama ngazo zonke indlela ukuthenga amafutha ibe isinikeza abaphila nalesi simo kungelambadalo. Unkosazana Faina Chinyanga omunye wabaphila nalesi simo uthi noma konke kungalunga kodwa beqhubekela phambili bebandlululwa lokukhangelelwa phansi akusoke kwancedanga lutho. Ethi kuyadingakala ukuba imikhankaso yokufundisana ngalolu daba lozulu yengezelelwe.
I think that we should continually always be
engaging in campaign as
Mele siqhubekele phambili ngemfundiso kuZulu ukuze abekwazi ukuba i-albinism iyini kumisakazo amaphephandaba ama-newsletter lokunye ukuze wonke umuntu azwisise.
Utapiwa uthi ngale inhloso olubhekise kwele Tanzania lapha zamanyana khona labanye abavela kwamanye amazwe omhlaba emhlanganweni wemfundiso ozenziwa mhla ka 17 kusiya ku 19 kuyona le inyanga kaNhlangula. Ele Tanzania ngelinye lamazwe elilenkinga enkulu ke yokubulawa kwabantu abaphila le albinism osokuhlupho ke olusabala le lwafika la kumakhelwane eMalawi. Uhulumende weMalawi sethethe amanyathelo agoqela ukwethula ke umthetho ovikela izehlakalo ezinje lokuvala imisebenzi yenyanga ezikhuthaza ukusetshenziswa kwezitho zomzimba zabantu abale albinism. Uhulumende weZimbabwe ubikwa ekhuthaza ukuba imithi yejwabu itholakale lula kodwa ethi ulenkinga yokusilela kwemali ukuba lokhu kufezeke. Kubikwa kulabantu abedlula inkulungwane ezilithumi lasikhombisa 17,000 abaphila le albinism eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Kwezemidlalo lamhlanje iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe ngama wickets ayithoba mnembili emdlalweni wesibili ohlobo le One Day International odlalelwe esigodlweni iHarare namuhla. Kuviga uJoseph Njanji.
Limpumela itsho ukuba iqembu le-India yilo eselinqobe kumncintiswano we-Killer Cup njengoba selinqobe kabili phakathi kwemidlalo emithathu. Emdlalweni wokuqala odlalwe ngomgqibelo iqembu le-India linqobe ngama-wickets ayithoba munemunye ikanti umdlalo wesithathu uzadlalwa ngolwesithathu. Iqembu leZimbabwe lona elilomqeqetshi omutsha uMakhaya Ntini oyisizalwane selizwe le-South Africa lizadibana njalo lele-India emidlalweni emibili yohlobo lwe-2020 ngempela viki yezayo. Iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili elimela ilizwe emdlalweni wenguqu liphelelwe ngumphako emncintiswaneni we-Africa Under 20 Cup of Nations ngemva kokutshaywa nge-3-0 ngelaboswabo abaseCameroon ngesonto. Iqembu leZimbabwe lehluleka ukusebenzisa ithuba lokudlala lingekhaya emdlalweni wehlandlala kuqala wona waphela kungela qembu elenelisa ukulitshayela emambuleni ibhola. Kusenjalo iqembu lama-Warriors namhla ebusuku lizadlala umdlalo walo wesibili kumncintiswano we-CASL COSAFA Cup uqutshelwa elizweni leNamibia. Iqembu leZimbabwe lizanqikelana leMadagascar sekukanxeme ihola le-9-8 njalo abafana bakaKalisto Basua abazabe bedinga imiklomelo emithathu ngemva kokuba emdlalweni wabo wokuqala kusibaya sikaGroup A bebengutshikilobhanqa 2-2 leqembu leSwaziland. Iqembu leMadagascar lona linqobele Seychelles nge-1-0 emdlalweni walo wokuqala. Olunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu iqembu le-FC Platinum lidliwe okwakuqala kusizini yalonyaka kwisigaba se-CASL Premier Soccer League lapho litshaywa nge-2-1 liqembu le-ZPC Kariba ngomgqibelo. Loba kunjalo iqembu le-FC Platinum lilokhu lihlezi phezu kwengalane eyemiklomelo lile miklomelo engamashumi amabili njalo litshiya amaqembu ahlezi ngaphansi kwalo abalisa ele-Cape United lele-ZPC Kariba ngemiklomelo emibili. Iqembu le-Highlanders lona lihlezi kwindawo yesine njalo lile miklomelo elitshumi lesikhombisa okutsho ukuba lilakho ukuyahlala esiqongweni sengalane nxa linganqoba emdlalweni walo lele-Border Strikers wona odluliselwe phambili ngempela viki yedluleyo. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga jaha lezansi ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. UZulu weMelika uqhinqa isililo ngemva kokudutyulwa kwabantu abedlula ikhulu esigodlweni esigabeni se-Orlando eFlorida kwafa abangamajumi phose amahlanu. Izakhamizi zakobulawayo zithi kazemukeli umthetho obunjwayo okulawula ukusebenza kwamakhansili zisithi uphambana lesisekelo sombuso esitsha. Ele Zimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga labaphila lesimo sejwabu elimhlophe i-albinism. Ilanga le International Albinism Awareness Day. Mtokozo muhle kwanele okwalamhlanje kodwa lingayika chana luyalandela uhlelo lwe Studio 7 Live Talk. Olivalelisayo. Muntunga milinkomo, libe lobusuku obuhle.